manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 12/2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo inotevera utongo hwejekerere vachitokoka America kuti idzidze kubva kwavari. Hurumende inorambidza kushandiswa kwemasaisai eInternet eStarlink munyika zvaita kuti kambani iyi ivharire vari kuashandisa pari zvino sezvo isati yabvumidzwa munyika. Vagari vekumaruwa vakawanda vochema-chema kuti havana ruzivo rwakakwana pamusoro pemari itsva yakaparurwa munyika yemaZig. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa svondo rino vakashoropodza mashoko avanoti akataurwa nehurumende yeAmerica ekuti hurumende yavo inotyora kodzero dzevanhu. Vachitaura nebepa nhau reBrick by Brick vaMnangagwa vakati kana America ichida kuziva kunoteverwa utongo hwejekerere inofanirwa kuenda kuHarare ichinge ichipinda muZimbabwe kuti idzidze zvakawanda. Vakati munyika hamuna kutyorwa kwekodzero dzevanhu kungataurwa nezvako vachiti hurumende yavo inobvumidza vemapato anopikisa munyika kuti akwikwidze uye kuumbwa kwavo zvinoratidza utongo hwejekerere. Asi vanopikisa pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vanongogaropomera hurumende kushandisa chisimba uye kumbunyikidza kodzero dzevanoipikisa kana kuishoropodza. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vanoenyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology muSouth Africa.
Mashoko emutungamiri wenyika President vaMnangagwa mashoko anoratidza kuti vanenge vaitoita zvavo zveje nekuda kwekuti Zimbabwe iri kuzivikanwa seimwe yenyika dzisina utongi hwejekerere huri kufamba zvakanaka. Hongu angataura zvimwe zvaanotaura zvekuti mapato anopikisa ariko asi tikachidzikadzika nenyaya yacho totarisa kuti mapato acho nhengo dzemapato iwayo nevatungamiri vavo vari kubatwa sei ndopatinochinyatsoona kuti utongi hwejekerero hauna kunyatsomira zvakanaka sezvaunofanira kunge wakaita.
Asika Professor Mukonza, tiri kuona kuti muZimbabwe sekutaura kwaMnangagwa mapato anopikisa ari kubvumidzwa kunge achishanda kana kuumbwa nekutopinda musarudzo.
Hongu mapato anopikisa aripo uye ari kutenderwa kupinda musarudzo. Asika ngatitarisei kuti mapato anopikisa ari kubatwa sei. Havasi kubatwa zvakanaka zvinotarisirwa munyika inenge ine utongi hwejekerere. Vari kumbunyikidzwa, vamwe vanosungwa zvisina tsarukano, vamwe vanoshandisirwa matare edzimhosva kuti vashungurudzwe, vamwe ndevanotourayiwa chaiko. Tine mienzaniso yakawanda kumashuro totarisa nyaya dzesarudzo. Sarudzo dziri kuitwa hongu nenguva yadzinofanira kuitwa, asi gore negore pane zvichemo pamusoro pesarudzo idzodzi. Pane kufungidzira kwakakura kwekuti sarudzo hadzisi kufambiswa zvakanaka zvinoratidza zvido zvevanhu. Pane kutaura kwekuti sarudzo idzi dziri kubiridzirwa uye pane mhirizhonga inoitwa panenge pakuda kunoitwa sarudzo. Saka zvinhu zvese izvozvo zvinobva zvaita kuti zviite se zvisina maturo nekuti anenge aripo asi zvinhu hasi kufamba nenzira yazvinofanira kufamba nazvo.
Asika kana nyika yakanzi ine utongo hwejekerere kana kuchengetedza kodzero dzevanhu, hazvirevi kuti vanhu vanenge vakubvumidzwa kuita madiro aJorgina kaprofesa Mukonzi.
Homu ndizvozvo, asi pane zvinhu zvavanotarisirwa kuita. Pane zvimwe zvinonge zviri mubumbiro remutemo, mwenzaniso ndeyekodzero dzinonge dzichipuwa vanhu zvisinei nekuti vari kumapato a. Tiri kuona munyika yeZimbabwe kodzero idzodzo dziri kutyorwa kuseni, masikati nemanheru. Zvinova zvinhu zvinoratidza kuti pane chisina kumira zvakanaka munyika yeZimbabwe.
Vanga vari muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza, vanove nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vachidzidzisa patswane University of Technology vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Kambani yekuAmerica yemasaisai ehigh speed internet yeStarlink inoti yanzi nehurumende ivhare masaisai ayo kune vanga vachashandisa munyika zvisiri pamutemo. Mumashoko kune vanga vachishandisa masaisai ayo, Starlink yati vari kushandisa munharaunda isingabvumirwe vanofanira kunge vachivharwa, sezvo yakuridzirwa kuita izvi nemutemo ichinzi nePostal and Telecommunications Regulatory Authorities of Zimbabwe haisi kushanda zviri pamutemo. Starlink haisati yave kubvumidzwa kushanda muZimbabwe, asi vanga vachibata masaisai ayo vanonzi vanga vachabata kubva kunyika dzakapoteredza dzakaita seZambia neMozambique. MuAfrica mune nyika nomwe chete dzakabvumidza kambani iyi kushanda pari zvino. Zimbabwe yagara zvayo ichiti haisi kurambidza Starlink kushanda munyika, asi inoti inofanirwa kuita izvi zviri pamutemo. Vanhu vanga vachishandisa intaneti yeStarlink vanonzi vanga vachiita izvi kunze kwemutemo, zvekuti kune makambani maviri anonzi akatosungwa akaripiswa nenyaya iyi. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network waWilson Box vanoti sangano ravo nemamwe masangano anoshanda akazvimirira vachange vachibatana nehurumende mukugadzira nzvimbo dzinopa rubatsiro kune avo vari kutora zvinodhaka kana kuti marehabilitation centers munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. VaBox vanoti pane hurukuro dziri kutoitwa pari zvino kuti izvi zvibudirire. Vanoti pari zvino nzvimbo dzinobatsira vanotora zvinodhaka dziri kudhura zvakanyanya uye ishoma munyika. VaBox vanoti pari zvino mapurisa ari kuedza kusunga vanotengesa zvinodhaka kune vechidiki, asi chirongwa ichi chinoda kusimbaradzwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Muhlanganya wewe Studio 7.
Munguva pfupi kune hurongwa huri kuitwa ivo pakati pehurumende yeZimbabwe nemastakeholders akaita sesu, whereby tiri kuti izvo kunofanira kuchiiswa nzvimbo dzinorapa vakomana nevasikana vari kushandisa madrugs. Saka izvi ndezvimwe zviri mugwaro remulti stakeholder framework iro richalonchwa ndofuka mazuva anoteera ayo. Riri nyatsotaura iro kuti izvo tinofanira kunge tine marehab centers evana vanenge vachishandisa zvinokora. Kumwe kwacho hurumende yakatoidentifya kana kuona kuti angaiswe nechekupi. Saka tingati pachirungu is work in progress, but at least there is political will inenge iri kubuda panyaya idzodzo.
Mungati ndezvipi zvinodhaka zviri kunyanyotorwa nevari kuwanikwa vachisangana nedambudziko iri pari zvino?
Pane drug runes iro crystal meth. Crystal meth yakanganisa vana vedu vechidiki, kozoita mbanje. Mbanje yagara iripo zvayo, asi ndoimwe inowanikwa nyore munyika. Saka vana vari kuitora zvisingaiti. Tozoita mamwe maparty drugs akaita samaextes nemamwe madrugs ari kutorwa nevana vedu, kozoita codeine.
Muri kushanda zvakamira sei nemapurisa? Tinoona kuti vanga vane chirongwa chekuedza kuti vavasunge avo vari kutengesa zvinodhaka.
Ichokwadi kuti mapurisa ari kucheverana neavo vari kutengesa zvinodhaka. Dai mutemo wedu kuti izvo ivo ava vese vari kushandisa madrugs ngavaende vanorapwa endeni voregedza kusungwa zvinoita kuti ava vari kutengesa madrugs vasaive kutengesera nekuti izvo vanhu vedu vanenge vane mukana wokubuda pachena wandibatsireiwo vanhu vachinorapwa kuzvipatara asi kana nyaya dzecriminalization dzakaramba dzichingowanda especially kune vari kushandisa madrugs tinoona kuti ava vanotengesa madrugs vanowana market nekuti vanoshandisa vacho vanenge vakuenda underground vanotengesa vachitera underground namutemo wakati chinjei ipapo tinoona kutengeswa kwemadrugs kuchiita kuchiderera.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Civil Liberties and Drug Network waWilson Box vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa muEthiopia asunga vanhu 10 nevatatu vanofungidzirwa kuti ndovakauraya mumwe anopikisa hurumende ane mukurumbira mudunhu risina kugadzikana reOromia. Izvi zvaburitswa nevenhau mudunhu iri. Bato rake rinoti mutumbiwa Bate Yugesa webato reOromo Liberation Front wakawanikwa wakaraswa pamugwagwa uri kunze kwedhorobha reMeki nechitatu nguva pfupi mushure mekusungwa kwake nemauto ehurumende. Bazi rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika rati America iri kushushikana nenjodzi yekukwira kwekurwisana mudunhu reMiddle East apo Iran yayambira kuti inobata Israel nemhosva yekurwisa nemuchadenga kuchangobva kuitika kwemuzinda weIran uri muSyria. Mauto eIsrael akati akagadzirira kuzvidzivirira pamwe nekudzorera. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, nhasi tiri kutarisa nyaya yedare repamusoro-soro mudunhu reArizona, iro rakapa nechipiri mvumo kudunhu iri kuti ritange urongwa hwekusimbisa mutemo unorambidza kubviswa kwepamuviri kwese wakadzikwa mudunhu iri muna 1864 asi wanga usiri kushandiswa kwenguva ndefu. Danho iri rinonzi nevanoongorora zvematongerwo enyika rinogona kukanganisa zvichabuda musarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa mukupera kwegore rino muAmerica sezvo dunhu reArizona riri rimwe rematunhu makuru anorwirwa nevari kukwikwidza. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reElizabeth Glazer Pediatric AIDS Foundation Dr. Roderick Machekano.
Avo vari kuramba mutemo uyu vari kuti aiwo kusunga mudzimai nokuti abvisa pamuviri kumutorera kodzero dzake nokuti muviri ndewake, saka vanoti unofanirwa kuita zvaanoda nemuviri wake. Saka vanenge vachiti ivo kutorera vanhu vechidzimai marights avo ekuita zvavanoda.
Sekuona kwenyu, nyaya yokubvisa nhumbu iyi kana kuti abortion inokosha zvakadini kuvanhu vakatarisana nesarudzo dzemutungamiri wenyika gore rino?
Nyaya yemaelections inyaya hombe chaizvo kana taakutarisa kunyaya yeabortion. Tinoziva izvo kuti muAmerica ruzhinji rwemaRepublicans runotsigira mutemo unorambidza abortion. Toona kuti kumadhemocrats vazhinji vanosapota madhemocrats vanotsigira kuti mudzimai ange achikwanisa kuita zvaanoda nemuviri wake. Asi kana takatarisa muruzhinji rweAmerica, ruzhinji kunorerekera pakuti mukadzi anofanirwa kuva nekodzero yake yokuti asarudze zvaanoda kuita kana aine pamuviri, kupachengeta kana kupabvisa. Saka tingangoti ndoruzhinji rwenyika irworwo. Saka nenyaya iri kunetsa yemitemo iri kunyanya kukurudzirwa nemaRepublicans inoda kusunga madzimai zvinogona kuita kuti valuze masupport kunyanya yemadzimai kuti hizo vanenge vachitsigira kuti ma Democrats anonge aine atinoti ma laws anoenderana nezvavanotsigirana nazvo.
Saka izvi zvinosiya nyaya yayo kutsvaga rutsigiro yakamira papi, Dr. Machekano?
Pari zvino tinoona sokuti inyaya ichava mudariro chaizvo, nokuti even mune mamwe ma Republicans kana takatarisa kunyaya yeku Arizona tinotoona kuti mamwe ma Republicans ariko ari kutoti uyu mutemo uyu waiswa uyu uri kunzi ngaudzokere, vari kuuramba, vazhinji vari kushora chaizvo. Saka zvino zvichange zvichiita kuti maelections akwikwidze nenyaya iyoyi.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reElizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation, Dr. Roderick Machekano, vari parunhare muWashington DC naTanonoka Wande weStudio 7. Vagari vekumaruwa vakawanda vanoti hapana zvavati vave kuziva zvakawanda pamusoro pemari itsva yakaparurwa munyika svondo rapera yemazigi kana kuti Zimbabwe dollar, ndinodzokorora, kana kuti Zimbabwe gold, apo vamwe vezvitoro vari kunzi vave kuramba kutambira mari yanga ichishanda munyika kare yemaZimbabwe dollar, vachingoti vanoda kutambira madhora ekuAmerica chete. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vari kuchema kuti kuparurwa kwemari itsva iyi nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ kwakavaparira chitsvuku, sezvo vave kutadza kutenga zvinhu muzvitoro nekuda kwekushaya mari yekuAmerica iyo iri kudiwa nevezvitoro. Pasati paparurwa mari itsva yeZig, vagari vaikwanisa kutenga zvinhu nemari inenge iri mukadhi yekumabhanga kana kuti swipe, kana kutenga nemari dzinenge dziri munharembozha dzavo mobile payment, kunyange zvaiva dhurira kana zvichienzaniswa nekutenga nemadhora ekuAmerica. Asi kubva zvaparurwa mari itsva, vemuzvitoro vanonzi havachada kutambira imwe mari kunze kwemadhora ekuAmerica, vachiti havasati vave kunzwisisa mari itsva iyi uye havana ruzivo rweremangwana rwemari tsaru. RBZ yakazivisa kuti mari tsaru ichange ichishanda munyika kusvika musi wa30 mwedzi uno, apo panotanga kushanda maziki. Mumwe anoti ari kutadza kutenga zvinhu muzvitoro nemari itsva iri mukadhi rebhanga rake zvichitevera kushandurwa kwemari dzakare dzichiiswa mumaziki ndiva Paida Moyo Kembo, avo vanogara kuchikuti mudunhu remashonaland west.
Zvaizvezvi kumashops hakuna atatanga kushandisa ziki kuno ina sandatomwe ndakapesera ngoona pamafoni chete.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekwaOdzi mudonho remanikaland vavhusi musi svosve, vanoti ivo havasati vave kutonzwisisawo nezvemari itsva yacho. Mumwe muzvina bhizinisi ari kuchikuti uyo anoti anoda kuzivikanwa nezita rekuti Pachedu, anoti hapana chaari kunzwisisawo pamusoro pemitengo iri mumari itsva sezvo vasati vawaniswa dzidziso nevebhengi reRBZ sezvinomboitwa panoparurwa mari itsva.
Izvezvi hatisi kutengesa zvinhu nemazigi nekuti hatisi kuziva kuti zigi racho rakamira sei.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neGimri Finance vaGilbert Mponda vanoti mari itsva inogona kunge yakanaka, asi vanoti haisati yashambadzwa zvakakwana kuti vemuzvitoro neveruzhinji vawaniswe ruzivo rwakakwana. Izvo vanoti ndizvo zviri kuita kuti vekumaruwa varambe kutambira kunyange mari dzemunharembozha, zvinozogona kuita kuti veruzhinji vashaye chivimbo nemari itsva iyi.
Ipapa ndiri kutarisa kuti Ministry of Finance neReserve Bank dzinenge dzisina kunyatsoita basa ravo nemazvo, nekuti nyaya yekarensi inonge ichifanira kunyatsokuitwa yatinoti proper awareness.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kumaruwa kune mabhanga mashoma ekupa mari, nekudaro vachamanikidzwa kushandisa madhora ekuAmerica zvakanyanya, chaita kuti kutengeserana kunetse uye kuvadhurire. Vachitambara vanoti chakakosha kuti mari iyi idzikamiswe uremu hwayo kuti wakawanda wade kuishandisa.
Achoka kutanzia kuti stability ya mari ikwanza kuitwa sustained and maintained. Hiyo zvinoita kuti vanhu wakawanda vanga vachida kuramba vachishandisa.
Asi chipanga mazano chebhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe vape assistance gwanyanya vanoti vashandi veRBZ vakatopinda kumaruwa svondo rino kunodzidzisa nekuzivisa vanhu nezvemari itsva.
Saka vanhu vekuReserve Bank vati vari kutobuda iye zvino kunotanga kudzidzisa vanhu nezvemari mafeatures emari iyoyo.
Pane yekushandiswa kwemari yekuAmerica zvakanyanya kumaruwa, vagwanyanya vanoti RBZ haina zvainogona kuita kusvikira mari itsva yatanga kushandiswa kupera kwemwedzi uno. Mari itsva yemazigi yakaparurwa nagavhuna mutsva weRBZ Dr. John Mushayavanhu svondo rapera yakatanga ine uremu hwemazigi 13 anoraudzira kana ichienzaniswa nedhora rimwe chete rekuAmerica. Asi pakupera kwezuva nezuro dhora rimwe chete rekuAmerica ranga rave kutengwa nemazigi ari pakati pegumi nemashanu kusvika pagumi nemasere pamusika mutema. Hurumende inonzi yakatumira zvikwata zvinobva kuConsumer Protection Commission neFinancial Intelligence Unit zviri kutenderera zvichiona kuti vezvitoro havasi kuramba here kutambira mari yemunyika yeZimbabwe dhora. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nonorai Jena.
Yave nguwe nyuwa tereri, ye kushita uramoga, zvamuno funga.
Ye urumende wa munanga bayaga umai, varungu tarisa iyo kurarama kwavo ni wana wavu chete, kwete kurarama kwevanu, vaninga wachikura ya futi, wachiti mafotsi pavani, wachiva damba damba, saka vanu, wachoni wanga govo vapi, nga wa mtunga miru ya kadi, asinga tereziri, maraiti vanu, saka kuchinzi wana wachoni wanga kudasi, iyo usinga wa tereziri, aa, wa munanga gwawidwe, nga wachinje maitio ni urumende yao.
Urumende edu Zimbabwe rura za kundika panyaya ugazirisa upumi wenika nenyaya zemari. Nekuti izvizvo mazigi angori mazita rungo chinjwa chete. Ingori bepa rungo krindwa rungo zotorwa mafiga ma denominations but hazvina zviri kushanda. Hazvina zviri kushanda.
Vanhu vari kumadhasfora chimboemai chimboona sadza riri kubikwa kuti rakaema sei. Sadza rakatobikwa harisati rapakurwa, maakutoti haishandi mari yacho zvadeno deno. Ye zvadai zvikazodai, mbomirai mbomirai timboona. Those people vanhu vari kutaura izvozvo vari kumadhasfora, imbomirai mbaine mari yenyu tange taona. Zvatoda kunzwa apa ndechekuti iri kutambirwa here kumapasipoti mari iyoyo, zvese zvinhu zvegavhumendi iri kutambirwa here mari iyoyo.
Ndiwa muziyoni kwadzanina muno muri Mpopo muSouth Africa. Chichemo changu live talk kwashamarari munoitsikirira 30 minutes ishoma, munodzitsikirira mukatsikirira nematopiki yakawanda. Sara even magest yenyu achitambudzika kuwana time yekutaura. After all modzokorora futi haikwanisikiri kuita kundinyoshe ipedzerwa neavo magest achitambura naipo. Ndo pandine chichemo napo.
Ndinoti Studio 7 zviri nani mutoregera kutobvunza Persistent Gwanyanya nezvemari, nekuti uyo haana chaanotoziva. Persistent Gwanyanya asaita kunge ari kuudza vana vadiki kuti iyi mari yazouya nyamushi uno yakasiyana nemari yeshe yemboya ngo yaMugabe nenyaya yekuti yakabhekwa nemaminerals. Iwo Persistent Gwanyanya uri kutaura kuti ngo yaMugabe kwava kusina maminerals, gold nemamwe maminerals ese kutaura azobuda 2024 here kana kuti anga agara ari muZimbabwe. Sei kudhara kwese makatadza kuti mari dzamaibuditsa mabhera nemabhondi amaibuditsa abhekwe nemaminerals, kwava kusina here goridhe racho?
Inini hangu ndandoda kuedza kutsanangurira kunyanya vanozviti chipanga mazano veReserve Bank avo vagwanyanya avo ndovandinavo kunyanya vanenge vachingoti mari yavo ine simba. Toda kuti chekutanga kumapasipoti vaende kunobvisa US kushande zigi, toenda kuboda uko majuti ese toda kuti abviswe aende kuzigi nomo US. Saka toda kuti munhu wese muZimbabwe ngaashandise zigi, hapana US unofanira kushanda. Kutoti vamwe chete ndo vanoshandisa zigi, vamwe vane mari vonzai watiswe maUS. Munhu wese ngaashandise zigi munyika, toda kuona pawa racho kuti riri pa.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero achibva kuBuhera, Lakson Chikuwa. Lakson anoimba nechikwata cheZCC Mbungo Stars. Ngatinzwei hurukuro yaaita naibva Nzishininga weStudio 7.
Nyika ina ichatongwa naMwari Jehovha. Imi muchingo kunununa muriko kuseri uko.
Ndakatanga kuimba ndichitori mudiki ndichita grade 3 ndaitamba bhora zvakanyanyisa nguva iyoyo. Pega pega pataida kunotamba bhora ndaitenge ndatokomboza rwiyo rutsva rwandaipa kuvakuzi kuti vandoimba vachitikuza tichitamba bhora.
Handeimberi mako Mbungo uko vaiti kudii vekereke makurova ngoma muJerusarema
vakuchechi vaienda kumutungamiriri wekereke vachiti bishop laki wakuita zvezvigure muno muJerusarema zvokuti yakatete hohoho isingambobviri panguva iyoyo ngoma dzichibvovorwa zvokuti ndakaguma ndakuita ndakutanga rehearsal na11:30 p.m.
kuindava asi dzainakidza usiku here ngoma
kuri kutiza kuvharurirwa ngoma nekudisturbewa kushungurudziwa asi ndaipotawo ndichinda kumukuru wekereke ndototi bishop ndinei zvinondinetsa musoro mangu ivo voti haudaro kandira risagwarara bambo rangu here rokunamata
pamakazotanga imi kurekodha zvakabudawo sei
takazvitsudunura nevakomana nevasikana ipapo pakaita abititi nhititi chaiyo yekuti vanhu vakatanga kuzvitambira zvokuti zvisingambobviri
haleluya ugaro musanura
kamunosangana nawo ndeapi
matambudziko atinosangana nawo pakutisvike kunzvimbo idzodzo ndezvokuti PA system aiwa iri kutishungurudza netransportiwo mota yakati kurewo yekuti titakure PA system zvinhu izvozvo tikazviwana tiri kuda kufamba tichirapa nyika.
Vanoda kukubatai vanokuwana ikupi?
Anoda kutibata munotibata panhamba dzinoti dzeWhatsApp dzinoti 0782763070.
Chitipai kamwe chete timboitawo ndire ndire Woza Friday kudai.
Tauyane nesong latest iriko inonzi Zioni Chikopoko. Ndiyo song yatinoda kuti musare mechizwa iyoyo.
Nzwisa yekambo kanonzi Chikopokopo kubva kuna Lakson Chikuwa ari muHarare uyo aita zvakare hurukuro naIvan Zishininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Asi musakangana wachirongwa chelive talk nasi maneru na 8 PM. Apo tiri kutaura nezvedanho reRBZ rekunyima mamwe makambani mari dzavo dzakawanda dzanga dziri kubhanga iri, ichiti kupa makambani aya mari idzi kunoshayisa simba mari itsva yeZig. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo inotevera utongo hwejekerere vachikoka America kuti idzidze kubva kwairi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya sangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngenjabulo ngolwesihlanu mhla ka 12 kumabasa 2024 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
inyoka wayengusahoho wayekhokhela amabutho asebenza mfida ngesikhathi sombhuqazo. Mnangagwa nguye owayesebenza la makhiwa eRhodesia bekuqabantu besindebele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo oluntu, njalo uthi iziphathamandla zeMelika ezingakukholwayo lokho kumele zize eZimbabwe zizefunda ukuthi ilizwe libuswa njani kuhle.
Lokhu kuza kwenzeka okwesikhashana esifitshane ngoba vele itechnology ilendlela yokudlula eceleni yedlule lapho kuvimbe khona imithetho engahambisani lempilo yanamhlanje.
Inkampani yakweleMelika exhumanisa abantu ngobulembu be-internet eStarlink isivale amagagasi ayo eZimbabwe ngemva kokumiswa nguhulumende. Kuhlelo Woza Friday sihamba leqembu elicula ingoma zomdabuko elizibiza ngokuthi zivalevula. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawahlonipha amalungelo kaZulu kanye lombuso okhululekileyo idemokrasi, njalo uthi iziphathamandla zikahulumende weMelika ezingakukholwayo lokho kumele zibuye eZimbabwe zizefunda ukuthi ilizwe libuswa njani kuhle. Ekhuluma kumbiko owethulwe yiofisi yakhe enkundleni yokuxhumana e-X namuhla, uMnangagwa uthe eZimbabwe lilizwe elikhululekileyo elilombuso wentando kaZulu futhi elivumela amabandla aphikisayo ukusebenza ekhululekile, lanxa nje amabandla aphikisayo lawa ekhala ngokuthi ayahlukuluzwa lokubotshwa mahlayana njengohulumende weZANU-PF. Amazwi kaMnangagwa aza ngemva kokuba umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden ethese uMnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe izijeziso zenotho ezintsha ngoba esithi bephula amalungelo oluntu, njalo bachaphaza imali yelizwe. Sixoxele lunga lebandla eliphikisayo ele-TRIPC uMnumzana Swithen Chirodza, yena othi amazwe kaMnangagwa ayise.
OmNangagwa umbone phikizela nje, siyazi thina ukuthi niyo owayengusahoho owayekhokhela amabutho asebenza mfida ngesikhathi sombhuqazo. UMnangagwa nguye owayesebenza la makhiwa eRhodesia bebhuqa abantu besindebele. Imbali leyo ibalulekile, njalo iyaziwa kumphakathi. So namhlanje kumele abe ngabukhuluma ngendaba zombusazwe, ngabukhuluma ngendaba zamalungelo oluntu. Njalo ngakhangela okwamanje umgabe ebusa, sasikwazi thina njalo siyazi ukuthi uMnangagwa wayenesandla endabeni zokuhlukuluza abantu. Ngo-2008 uMnangagwa wakhuluma wathi iphepha leZimbabwe liphepha elibhala kubi ngohulumente. Zukuzuku kuthe kuphela imiziki eyodwa amasotsha ayesechithe amaphepha eBybridge. Nanzelele ukuthi uMnangagwa nguye ocine sebambana labantu abakhiphe umgabe esikhundleni ngoba esekelwa ngamabutho. So sibona ukuthi amandla alawo ku-security services onala amabutho iwayenza ukuthi uMnangagwa ahlukuluze abantu ngoba susela 1980 uMnangagwa bezile ibambe intambo zonezo ezesecurity. So angiboni ukuthi namhlanje kungaba kuyinto ehlambulukileyo ukuthi size uMnangagwa ekhuluma ngamalungelo oluntu. Engomunye umuntu alibe uyazinika amakhwapha azithulele nxa kukhuluma indaba zamalungelo oluntu.
Sipha umzekeliso wentando yeningi esingathi democracy athi ikhona eZimbabwe. uMnangagwa uthe likhona lina abamabandla aphikisayo liyavunyelwa ukusebenza likhululekile kanti njalo liyavunyelwa ukuphatheka kukhetho.
uMnangagwa nguye owatsho khuluma istatement esithi aliba yena ngonkulunkulu wayeza bulala abantu be-MDC bonke. Ikhona istatement leso. Njalo uMnangagwa ngumuntu othi nga abantu bephilisa uhulumente abe niyokhuluma amazwi abuhlungu. Bananzelela i-MDC ithe ifonywa kwaba le ndaba zama-tax ngama-15% othiangirayo bephikisa indaba zama-tax. Yinto eyayenza ukuthi i-opposition ime ngenyawo zonke. Kungakhanyela uMnangagwa ukuthi esebusa ama-tax asefake kwakela abantu abuhlungu kakhulu.
UMnumzana Switha Ntshirodza lilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF uMnumzana Malaki Nkomo yena othi amqotho amazwi kaMnangagwa.
Umongameli iqiniso abantu amapasa besikhuluma sithelwa ngamabandla aphikisayo anezifiso njalo okuncenga ukuthi abaphuntu bakuthole ku-America kubo i-America iyabe iyinkulu wonke abangabe befuna ukuthola ukuphila kodwa emuntwini weZimbabwe okwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe labuya njani ladijekelwa njani sibanga ilungelo elokuthi lathi sibonakale njengabantu ilungelo eliyabe kuthiwa konomzelela kubo labo abantu sasilisana nabo. So ngaleyo ndlela ilizwe sesiliphephe thina siyakwazi ubana fanti ilungelo abantu liqaphe silungakanani okuyinkovutho okulandelwa ziba lenzani PF elisembusweni silandela esingathi constitution abantu bakuba yimithetho ekhona elizweni. So leyo mthetho ngokubona ukuthi thina iyalandelwa akula muntu okuthiwa khona ngaphambanisa ngabutho akula muntu okuthiwa ngahlukuluza omunye umuntu anganziwa anything. So ngaleyo ndlela esikubonayo thina ikuthi balwalabo abantu abayibo abadinga esingathi isikhotho amabhuno abathandele ukuthi i-America yelinye ilizwe elikhulu ukuthi la wonke amazwe ngalokho okhunye e-America kwaba kufunayo thina akubandlelwe yamfesi thi bo salwela ilungelo lethu ngaleyo ndlela sizalivikela kuzuke naphakathi.
Kodwa abamabandla aphikisayo labasola umbuso weZanu PF bathi uMnangagwa ubusa kubi ukwedlula uMuyi uMgabe. Bayatsho bathi abantu bayatshaywa, bayahlukuluzwa, bayabotshwa nje mahlayana. Sibone uSikhala bothwa wahlala ejele okweminyaka phose emibili engakafunyanwa yinkantolo elecala.
Abangabe bafaka indaba kaSikhala phakathi kwezombangazwe nangokubuswa kwelizwe abanye bazame labo ukuthi bakhangele ukuthi yena wenzele uzafumana ukuthi uyabe ecamule umthetho ngenza ukuthi nguJob Sikhala owebandla eliphikisayo owe-opposition awusafananga. Hayi, ayisikho lokho. Umthetho awukhangeli ukuthi yena ukuliphi ibandla njalo ungubani. Khala ukuthi wena uyi-citizen yelizwe leZimbabwe ofanti ukulandelelo nalokhu nalokhu. Uma sekuwa ukucamula sizacamula umthetho ngenxa yokuthi yena ku-opposition. Hayi, njalo nje abamisha lanzisa ukuthi abazame bonke behlanganise ukuthi andale zanpf kuyini umthetho wokuyini kunabantu abafundeleyo kunabantu abakhona abalawula ngezomthetho yibo ababopha abantu babathenisa abantu aitsolaliwa ndale zanpf abantu bangathi bangagcama umthetho behlule ngale mthethweni sebekhombela kuzanpf izanpf yaningigcinapha
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lezano PF sixoxe laye ekugodlwayo
The Voice of America
Inkampani yakwelemelika exhumanisa abantu ngobulembo be-internet emhlabeni jikelele e-Starlink isivale amagagasi ayo eZimbabwe ngemva kokumiswa nguhulumende. Kumbiko ewethulele labo abakade besebenzisa amagagasi ayo kuleli namuhla, iStarlink ithe ithole isixwayiso esivela kugatsha lukahulumende olwePostal and Telecommunication Regulatory Authority of Zimbabwe olwePotras esokuthi kumele ivale amagagasi ayo eZimbabwe ngoba ingelamvumo yokusebenza kuleli lizwe. Kodwa linkampani ithi izaqhubeka ixoxisana lePotras ukuze ivumele. Inkampani le seyathola imvumo yokusebenza emazweni asezwekazi le-Afrika ayisikhombisa abalisayele Mozambique, Eswatini, Zambia, Malawi, Kenya, Nigeria kanye leBurundi. Abanye bebethenga imitshina yokubamba amagagasi e-Starlink kwele Zambia la kwamanye amazwe kodwa kulabanye abagoqela benkampani yakwele China esebenzela eZimbabwe. Ababotshwe kusikhatshana esedluleyo bamiswa enkantolo besetheswa umlando wokusebenzisa ubulembu be-Starlink ngaphandle kwemvumo kahulumende. IPotras ithi ayikatholi incwadi ye-Starlink eyokudinga imvumo yokusebenzela eZimbabwe. Kodwa enkundleni yayo iwebsite inkampani le ithe izaqala ukusebenza eZimbabwe ngokusemthethweni ekupheleni komnyaka. Sehlulekile ukuxhumana lePotras ngoba iziphathamandla zalolu gatsha bezingadobhi incingo zazo. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Lokhu kumiswa akumangalisi ngoba vele iStarlink ibingakasebenzi eZimbabwe ngokusemthethweni ngokuba ingamukelwanga ingaphiwanga ilicense indlela yokusebenza ngokusemthethweni eZimbabwe. Ngakho ke kuyinto engethusiyo ukuthi yenzakele, kodwa ke kuyalimaza kakhulu abantu beZimbabwe ngokuba kubabuyisela emuva kulokuthi bahlomule bazuze kutechnology yanamhlanje ukuvimbela itechnology kwenza sithwale nzima njengabantu kubuyele emuva izinto eziningi. Kodwa ke lokho kuza kwenzeka okwesikhashana esifitshane ngoba vele itechnology ilendlela yokudlula eceleni yedlule lapho kuvimbe khona imithetho engahambisani lempilo yanamhlanje. Yikho lokho esikulindele ukuthi nxa bengayiphanga ilayisensi izagcina vele isisebenza eZimbabwe ilayisensi khona noma kayikho.
Ukuvumela iStarlink ukuthi isebenze eZimbabwe kungaphathisa uZulu na?
IStarlink lapho esebenza khona iveza kahle kamhlophe ukuthi abantu bakhona bakulezo ndawo kulula kibo ukuthi baxhumane labanye ngokuba ilesivinini esikhulu ilesipidi esikhulu sokwenza umsebenzi wokuxhumana labanye ebulenjini ube lula. Ngakho ke iyahlomulisa kakhulu amabhizinisi amancane lamakhulu lozulu wonke kulezo ndawo, yenza kube lula ukuthi ibhizinisi iqhutshwe ngendlela engaduliyo ngendlela elula echiphileyo. Ngakho ke iyindlela yakulamalanga ukwenza kube lula ukuthi abantu baxhumane, njalo iletha inguquko enhle kakhulu empilweni zabantu kunye lamabhizinisi.
Sesikhangela udaba lwentengo ezedatha Ukungaba into engaphathisa abathengi na
iStarlink lapho esebenza khona iyaphathisa kakhulu ngokuba iletha ukwehla kwentengo yedatha ngendlela enkulu kakhulu kanti ke yenza kube lula kuphangise ukufinyelela kulabo ofuna ukufinyelela kubo ngokunjalo ilondoloze idatha yakho leyo olayo
lokhu akusoze kuphazamisa ukusebenza kwamanye amakampani aweZimbabwe abesipha abantu iinternet na ngumbe ukuwakhipha kubhizimusi
amabhizinisi la amanye akufanelanga avimbele ukuphila kwabantu ngoba vele azagcina edlule emhlabeni nxa engakwazi ukuthi aguquka ahambisane lempilo yanamhlanje sizazuza kakhulu imisebenzi izaba mnenge edalwa ukuthi iStarlink isebenze kuleli lizwe kulale imisebenzi ezalahleka ngenxa yokuncintisana phakathi kweStarlink lalama nkampani akhona ngakho ke siyayidinga iStarlink kakhulu izathuthukisa ilizwe izathuthukisa amabhizinisi izawakhulisa izadala imisebenzi izaletha imali elizweni okwedlula lokho esikubona ngalama nkampani avele khona
umnumzana efidlela Ncube ngowenhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association ubexoxa ecingweni lo Tabo kaNcube we Studio 7 Kweziphathelane lemelika amapolisa athi azathatha amanyathelo aqinileyo awukwenqabela udlakela ngesikhathi sokuthonisiswa kwake waba ngumongameli wemelika umnumzana Donald Trump yena oyitheswa icala lokufumba thisa untombazana othi waya laye emacansini uStormy Daniels Ingatsha zomvikela zibikwa zizalandela ngelihlo lokhozi okuza phuma enkundleni zokuxhumana okungaba kukhuthaza udlakela. Imbiko le iza ngesikhathi uTrump ehlangana emzini wakhe weMar-a-Lago lo somlomo wedale lePhalamende umnumzana Mike Johnson ndawonye lelunga laleli dale unkosikazi Marjorie Taylor Greene yena ofuna ukususa uJohnson esihlalweni ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazo weMelika umnumzana Denmore yo
ngumuntu engingathi iningi leAmerica eliziqhenya ngokuba ngamademocrat lange-democratic rule le-rule of law abayithandi indlela uTrump engingathi ubusa ngakhona le ndlela aziphatha ngayo njengomongameli so yes kuma-Republican siyavuma ukuthi kuphathi yakhe bayamsupporta kakhulu njengoba sibona nje kulama-primaries but mase kusiya ku-national angiboni mina ukuthi anganqoba especially now abantu beAmerica sebekwazi ukuthi ungumuntu onjani ungumongameli onjani njengoba bazibonela bodwa ngesikhathi ebusa iminyaka engu-4 leyana busa ngakhona so hayi mina ngilokhu ngilethemba lokuthi umnumzana Joe Biden angamnqoba uTrump uzomnqoba njalo uTrump ma ukusiza ukukhetho lukaNovember
ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump ekhanye elosekelo olungaka nayibhekane lamacala ambalwa emthethwandaba.
Aleyo na indaba edidi ngqondo kakhulu ukuthi kuwenzeka kanjani ukuthi umuntu lamacala angaka abe lokho ethola i-support ayitholayo kuma-Republicans. Kuyasimangalisa sonke ukuthi yini esiyenzakala ngama-Republicans. Well, siya-understand ukuthi ama-democratic policies abawathandi and so on and so forth, but ukuthi bazimisele ukuthi basupportane lo muntu olamacala olama indictments okungenzeka futhi ukuthi before sifika uNovember kube ngumuntu oyabe segwetjiwe sibonile bebuzo abaningi ukuthi even angagwetjwa lizomvotela na basho bathi ngempela sizomvotela ngoba sibona enguye umuntu onga osilungeleyo thina ukukhokhela so thina abanye kuyasixaka lokhu ngoba mami na ngikukhanga ngikubhekisisa khona lokhu angiboni ukuthi omunye umuntu angaba lamacala afana la kaTrump abantu abaningi kangaka ababe lokhe besithi nguye abamfunayo ukuthi abuse. So kusho ukuthi umuntu onjalo angayenza umathanda phela manje sengumongabeli. Lizomstopa lisithini njengoba even ama-courts bamgweba bembona uthi lecala lina limbona efit ukuthi abe ngumongameli wenu. So kusho ukuthi limnikeza i-blank check ukuthi angayenza umathanda manje se-White House and ayikho into elizoyenza ngoba umuntu onjalo selimenze waba above the law.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazo weMelika. Obexoxa lo Chris Gande weStudio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Ukwalelwa kwabantu ukuthola usizo ngokunye kwezenzo eziyisithupha ezephula imithetho eqondane labantwana okuyinto efakwe ilihlo yiUnited Nations. Ukunqaba okufana lalokhu kwephula ilungelo lokuphila kwabantwana, ilungelo lokuthola imfundo kwabo, lelungelo lokuthola inhlelo zempila kahle zezinga laphezulu. Lo la lo onqabela abantwana ukuthola usizo olulondoloza impilo zabo oyingozi ekuphileni kwabo kumele ajeziswe kungaba nguhulumende kumbe kube ngabantu abazimeleyo. Asicaceni ukusongela ukuthula yikusongela abantwana, kutsho umeli weMelika ku-United Nations u-Ambassador Linda Thomas Greenfield. Kunjalo nje, kumagumbi wonke omhlaba, izigidi zabantwana abasemazweni okulezimpi zidinga usizo lokudla lamanzi ahlanzekileyo, imfundo lenhlelo zokwelatshwa, okuyizisekelo zempilo ezibalulekileyo. Kwele Myanmar, abantwana bohlobo lwesiRohingya babulewe, babotshwa, badudulwa. Ukuhlasela kwele Russia e-Ukraine kubulalisa abantwana futhi kubhidliza izikolo, izibhedlela lemizi. Kwele Afghanistan, amankazana ayabandlululwa futhi aphathwa ngodlakela, kanti labeqembu le-Houthi kwele Yemen benqabela inhlelo zosizo lokuhlenga abantwana abayizigidi ezilitshumi lanye, 11 million. Kuche u-Ambassador Thomas Greenfield. Kulusizi ukuthi uluhlu lwezindawo lapho abantwana abahlala khona bethithibele alula mkhawulo. Emhlubulweni weSahel okugoqela eBurkina Faso, lapho udlakela osoludale ukuvalwa kwengxenye yezikolo njalo kwathiya inkulungwane zabantwana zihlaselwe yimikhuhlane ebangelwa yikuswela ukudla, i-acute malnutrition. E-Israel, lapho abantwana ababulawa khona abanye bathunjwa yiHamas mhlaka 7 ngomfumfu, abaqhubeka khona njalo besengozini yokubulawa ngama-rockets. LaseGaza, lapho okubulawe khona inkulungwane lenkulungwane zabantwana phakathi kwenyanga ezimbalwa ezedluleyo, abanye balimala futhi abanye babulawelwa abazali basala bezintandane. I-United States iyaziqhenya ngokuhamba phambili ekupheni usizo olwabelwa abantu i-UNICEF le-World Food Program, kutsho u-Ambassador Thomas Greenfield. Kodwa sikhuthaza amazwe omhlaba ukuthi akhuphule limizamo, engeze usizo lwawo ukuze kunakekelwe abantwana abasemazweni alezimpi. Kumele sivikele usizo lwezempilakahle, olokudla okwakha umzimba, lolokuhlanzeka oluqondiswe ebantwaneni lezimuli zabo, eziyinsika yempilakahle yabo lezemfundo. Kumele sibe lesiqiniseko sokuthi ilungelo labantwana lokuthi bayadlala babe ngabantwana abancane liyalondolozwa, futhi kumele sigcwalise zonke imfuno zalabo abasemazweni okulezimpi. Kumele sikhangelisise njalo zonke inswelo zabo ekukhuleni kwabo. Uma siqinisekisa ukuthi abantwana bavikelekile, bayakhudumala, basuthi, kutsho uambassador Thomas Greenfield. Uma sibapha ithuba lokuthola imfundo ezempila kahle, inhlelo ezibakhaliphisayo, asivikeli kuphela ikusasa labo, kodwa sakha umhlaba ophephileyo futhi olokuthula emuntwini wonke. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Soku isikhathi sembiko yenu.
Alo mnanga kwalo ugangela abantu kakhulu, delela abantu kakhulu mnanga kwalo. Kusho ukuthi lowo ungasebenza ekhaya uhola lomqubu, uhola amaphepha la, uyakukungela lutho, uyazofuhluphe kungela lutho, ungabeki lutho, ungabhenti lutho, uyazofuna ukuhlupheka ngoba bakubekeka kusomali lo, akusomali kakubekeki, into nje uyafika kuphela ungela sisi, impilo yakho yonke. Hayi ngenxa yakhe lo muntu lo.
Lethona 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 on 227. English mama lapha kanti why imali yakho niqazele phezulu bengi qalisanga ngama half cent ankhona ama half zika ankhona la beqasile phezulu batama le incane zakuya ngemva kwama kwaye imali ezinkulu bakwenzeleni kono
yeah studio 7 salibonani enhlala sezansi ziyanilesile sizophinyama sikamthwakazi siyabingelela impela kunendoda eke yangena lapha impela ngiyalulela yona ekhale kakhulu ngama teacher esishone nesindebele hayi please akale zama ukuthi inikele sithole lo mtongo yophethe ze funde ekhaya hayi sikhathele abantu abethu bafundiswa ngamashoni ba uyasazela
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbono yabo ngeWhatsApp. Uhlelo Woza Friday liviki sileqembu elizibiza ngokuthi Ziba Levula, lona elicula ezomdabu likobulawayo libuye lisebenzele njalo kwele South Africa. Nangu uEzra Chisaspanda we Studio 7.
Bale mvula izikhala ngabo sisho ukuthi isiziba sezulu iqembu lamalungu amabili uAvias Pepe nomngaki uMankosi leli qembu likasikhathi labunjwa Pepe
iqembu liqale ku-2023 sihlabelela umculo wesintu sivuselela amasiko akithi sizwe simnyama.
Njani ukuthi libumbe leli qembu lonkosikazi wakho?
Ngafika ngathola ugogo uMankosi sekuthwaseni, ngase ngibona ngendlela abantu abahlukumezeka ngakhona besekuthwaseni besezama ukuletha imfundiso nakuntsha intsha yethu ukuthi izwisise ukuthi isintu into ekhona njalo yinto eyavela ebadaleni ingumoya. Umuntu yabengazenzi kabe isangoma noma ube yinyanga usuke ehlelwe lidlozi elingumoya ongeke ukwazi ukuthi ulixhothe.
Uthwane njalo lelamadlalade amangaki
umculo esiculayo kuthiwa ezomdabuko amadlalade esinawo eseliphumile lilodwa silapha nje silungiselela ukuyakhipha elesibili mhla ka 20 ingoma sizibhala kwimi nogogo uMankosi onguyena ohamba phambili ngokucula ngevoice sizibhala sisonke sincedisana kodwa iproducer yakhona kuyimina uAvias Pepe.
Umculo wenzibale mvula uyatholakala emakhasini ozilibazisa iwaphi la ubhebhe
evesibhebhe zibale mvula kuyoutube kuspotify kuapple music ngendawo ngendawo nje ungangena kulawo ma-platforms uyawuthola umculo ocela abantu badownload laphana khonapha kobulawayo ama-cds nawo nama-usb amanumber athi wona +27 81 452 3212
umtumo wengoma zomdabu uyahlakaza abantu bekhumbula imvelaphi yabo besikwethisela othiba lemvula kuhlelo woza oza friday namhlanje mpelasonto enhlekini lonke igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ziva levula isiziva samanzi behlabela ke lapho besigqibela uhlelo lwethu lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe live talk lapho esixoxa khona ngokwethulwa kwemali entsha ebizwa ngokuthi Zimbabwe Gold kumbe ZIG. Hayike kwanele mthwakazo omuhle olivalelisayo ngenjabulo ngontungamilinkomo libelobusuku obuhle.